Komishona inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeHuman Rights Commission nhasi yanyorera tsamba kugweta rinorirwa kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefeta imwe nhengo yezanu PF vaAbdon Mashayanyika vakakurudzira pamusangano wezanu PF kumberengwa kuti vachamisa vana vavo nevatsigiri vavo vapondwe. Mai Mutetwa vakanyora tsamba kumapurisa ZEC, ZHRC, National Peace and Reconciliation Commission nevamwe kuti vaferefete nyaya iyi kunyanya mapurisa avari kuti anongoti mutsigiri weTCC akangopomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga anobva akandwa mujeri. Mapurisa nezuro akati ari kuferefeta vamashayanyika. Vachitaura nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7, mutauriri wezanu PF vaChris Muchangwa vakati utungamiri hwebato ravo hari kurudzire mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanirwa kumhangara kumapurisa. Kuchisvitsirwa kwenhengo dzeTCC kunonzi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakaita seTengwe kumashonaland west. Nhengo dzeTCC dziri kumanikidzwa kuti dzipinde mumisangano iri kukokerwa nebato rezanu PF. Imwe nhengo yeTCC yakanyorerwa tsamba nasabhuku Patrick Samuel kuti iuye kudare kuzozvipindurira kuti sei isiri kuuya kumisangano yezanu PF ndivaBlessing Usman. VaUsman vakati sabhuku Samuel vakavachisidzira kuti vakasapinda misangano yezanu PF vacharangwa neshamhuri nemunyu vachiva vekutyira upenyu hwavo.
Akanga asina kutiitira isusu sebato remusangano TCC sezvo pakanga paita pakuchichidzirana kakanga karipo isusu takangwana sekunge pakanga pachichidzirwa vanhu ende chitongo chinenge ichocho chiri kuchidzira vanhu bhozi sendadaro ndicho chichidzira vanhu pavaitira musangano wavo kuchehamba primary school rakanga riri zuva rechikoro chinje kutanga pachikoro apa zvakare paitwa mainspection evanhu vatase masau mugwaro rekuvhotesa kuti vakapereterwa zvakanaka here. Saka sada sekunge kuchichidzira vanhu kwese kwaitika ikoko.
VaUsman vanoti vakanomhanyara kumapurisa asi havana zvavakaita sezvo vainge voda kuvayananisa.
Tisakazopinda mucharge office navakatsandetiremo tichida kuvhura docket. Mapurisa tataura nawo nemukuru wemapurisa vanoti vava nadzo pakaita sekunge paita isusu nyedu pakaita sekunge paita kacounselling kavada kuzamauda kuti vataure kuti isu tichinisisa kuti isusu tivhurire docket tatende kuna sabhuku nakanzura wako kumatare kuti nyaya ionekwe iendere mberi. Ndofunga takadhonza kwenguva yakareba tichikakavadzana kuti pavhure docket asi pakaita kakurumaruma kwemukana kuti docket rivhurwe nanhasi asati ravhurwa docket.
Asi sabhuku Samuel vanoti vakanyorera tsamba kunhengo dzebato ravo chete sezvo vachiti zviri pamutemo.
Tiri kuti isusu munhu kusauya kumusangano saka munhu kana asingaya kumusangano anoita sei andane kuwhatsapp yekutanga nechi2 nechi3.
Izvi zvatsigirwa nemutauriri webato rezanu PF mudunhu remashonaland west vanigel Murambiwa vanoti zanu PF ibato rinopindwa nevanhu vanoda vasingabanikidzwe.
Sangano is voluntary saka tiite izvozvo hatitounganidza vanhu paibaite tichitounganidza vanhu vanoda mamembers ezanu PF akajoina voluntary izvoizvo hatito takazviita zanu PF is a machine we don't do that.
Kushungurudzwa kwenhengo dzebato reTCC kunonzi kuri kuitikawo mudunhu rechiweshe kumashonaland central. Nhengo yeTCC muward 4 vatraimo bvete vanoti nhengo dzavo dziri kurohwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu PF uye vari kumanikidzwa kupinda misangano yebato iri.
Vanhu vari kutochidzirwa vamwe varitonzi vamwe vatofoswa kutoenda kumusangano nhasi ndatonzwa pemausenano zvichonzi vatonzi mukangoriga kuya kumusangano tichaiwo dzimba dzenyu manheri tichikurovai kanhu vakutofoswa kuenda musangano wezanu PF vasingade kuenda nakansela yaye anonzi Michael Mutopa yeye.
Vabvete vanoti nhengo dzavo dzakanomhangara kumapurisa vanhu vana vakasungwa kunyange nyaya yavo isati yatongwa.
The following day yacho ma2 AM futi usiku mupolisi yekubhindura ndopa yakazouya ichitora vamwe vamayouth anga aripo ipapo vanhu va4 vanhu vanonzi Wanda Mabvindi Pondoro ari Muchenje neanonzi Marvin Chikuni ipapo kansera akasara but anga ari part of this zanu PF taxi vadaro vakabva vaenda kubhindura saka vakanopinda kukoti vakabhadhararwa mabhel neana MP anonzi Mugweni ndakabhadhara mabhiro but vadzoka futi uku kumaraindu varongochidzira vanhu nanhasi.
Hatina kunzwa divi rezanu PF mudunhu sezvo kanzura weward 4 vamichael mutopa nasachigara wedunhu vakazembe vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.